ichokwadi vakande miri tiri muno muAmerica muWashington DC tichida kuti tikurukurirane nehurumende yaAmerica nokungoizivisa pane zviri kuitikawo yetingati ya diplomatic engagement iyoyo tiri kuiita muAfrica, tiri kuiita kuEurope, tiri kuiita kuno kuAmerica nemuregion yedu, kungoti tingozivisana maringe nemamiriro akaite zvinhu.
Saka zvii zvikuru zvamuri kunyanya kuda kuti muzivise hurumende yeAmerica?
Isu chikuru chatoda kuvazivisa iposition yedu semapato anopikisa kana same DC alliance zvakare, kuti chii chatiri kutarisira maringe nesarudzo dzegore rinouya. Tine zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvinge zviripo zviri in place tichigadzirira kuenda kusarudzo, kuti sarudzo dzifambe zvakanaka. Saka takanyanya kutarisana nenyaya yesarudzo neroadmap yekusvike kusarudzo ikoko, kuti sarudzo igogamuchirika neopposition mushure mekunge taihwina sezvo tinotarisira, kana zvatiri kutarisira kuti zvinge zviri in place kuti tizohwine sarudzo iyi. Ndo focus yedu yakanyanya iyoyo.
Vamwe vezvematongerwo enyika vanogara vachichemawo nenyaya yemitemo ine chekuita nesarudzo. Inyaya dzamuri kuda here kuti mubatsirwe nevekunze, uye vanokubatsirai nemutoo upi, tichiona kuti Zimbabwe ndo ine kii panyaya iyoyo?
Isu semapato anopikisa hatina chitingatarisira hedu kuti vabatsire, asi nokuti isu ndisu tine zvatiri kutoita kuti tigadzise nyaya idzodzo. Asi zvatinoda kuti vazive situation iri paground, nokuti vakanzwe one side of the story dzekuhurumende bedzi, havazozive kuti zvinhu zvakamira sei. Isusu wose opposition tiri kuzviona sei. Saka zvakakosha kuti tivaengenje so that vazive kuti what is our position on those issues, mamirire neiyoyo mitemo ine chekuita nesarudzo, zvii zvezvakaita, kuitira kuti ivo pavanoita engage the government of Zimbabwe toda kuti vaite convey our position, and uye vazive kuti isusu opposition what are we saying. Saka izvozvo ndo zvatiri kunyanya kuti lazive, nokuti vakaziva vanoita madecisions avo eengagement nehurumende yeZimbabwe, lane information kana vane knowledge, which is very critical. Pamwe pacho vanofunga kuti zvinhu zvese zvatonaka, vanogabe zvevaenda bva zvinhu zvese zvanaka. Isitovaudza kuti aiwa hazvina kunaka, nokuti chakati nechakati nechakati chichi kuda kugadziriswa, and process iyoyo iri very critical and important.
Kuuya kwamakaita uku makakokwa here nehurumende yeAmerica kana kuti ndimakakumbira kuonana navo?
Zviri paviri. Iroutine procedure yemapato anopikisa kuti tionewo dzimwe dzehurumende maringe nezviri kuitika. Naiwowo zvakare pane maorganization nemabandiko nemaboka anonga achida kunzwa kuti zvakamira sei. Saka paiva kuti isusuwo vakatidaidza nesuwo tatagara tichidawo kudi kuuya kuti tikurukurira navo. Saka zvanga zviri paviri.
Touyawo panyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe. Hurumende inogara ichiti America yakatemera Zimbabwe zvirango. Inyaya yamuchakurukurawo here nayo kuti zvitariswe, tichiona kuti paane utungamiri utsva?
Iyoyo hatisi kutaura nezvayo. Hatinei nayo kana kuti haita affect, nekuti hatina kumboti isu pane zvirango zviripo ndezvehurumende yeZimbabwe neAmerica. Saka hurumende yeAmerica inotaura nezvezvirango, vanotaura nehurumende yeZimbabwe. Hazvisizvo isu zvatavi ngekuti taure navo maringe izvazvo.
Inyika dzipi dzimwe dzamuchashanyira mabva muno muAmerica?
Tine nyika dzekusadic, of course. Tine African Union, then tichazoti pamberi apo tichazoende kuEurope, nyika dzekuEurope ndodzimwe dzichataura. Asi tingangoti basically tiringosangana nepasi rese tichikurukurirana nezvezvakaita.
Vamwe vari kuti ndonguva yekuti munge muchiita hurukuro nehurumende yeZimbabwe pano kuti mutange kumhanya kuenda kunoita hurukuro nevekunze musingagari pasi nehurumende itsvai. Imi munoti
hurumende yeZimbabwe iyo handitiko zvino yanga ichitovawo bhizi kukurukura nedzimwe nyika ichitaurawo zvinhu mamiriro eposition vayo? Saka isuwo semapato anopikisa zvitinewo zvatinonzwa kuti aiwa ngazvikurukurwe nyika izive, nekuti pane zvakaitika muZimbabwe. Saka the whole world must understand it from our point of view as the opposition, as very important stakeholders, tisati tasvike paelection inoteera. Saka hapamborina chakashata ipapo. Hurumende yeZimbabwe tinoengenjana nayo nokutaurira nayo every day, zuva rimwe narimwe tinonga tichikurukurirana nayo, tinonga tichiisa express our discon maconcerns edu kwairi nezvinyuito zvatinazvo. Tinodaro zuva nezuva tinavo. Saka tinogara tichizviita, hapamborina kuti tavajamba, nokuti ndokwatinotogara nguva dzese. Tatongouyawo kuno bedzi kuti iite engagement inokosha iyoyo.